Vachaveri vezvemitambo vakave nemufaro wakanyanyisa mugore ra2019 kunyanya apo vasikana vechikwata chenetball vemajames vakashanya kuLiverpool, England kumakwikwi eVitality World Cup uko vakanoshura mare. Hapana aitarisira kuti chikwata ichi chichabuda chine chachakabata, asi majames akaita mashiripiti ndokupedza ari pachinhano chechisere. Makwikwi akaunganidza zvikwata 10 nezvitanhatu zvinorura pasi rese. Chikwata ichi chakarova zvikwata zvine mukurumbira kutsanganisira Sri Lanka, Northern Ireland neBarbados munzira yacho zvekuti chave kutarisira zvinodarika apo chave kugadzirira World Cup inotevera, iyo ichaitirwa muCape Town, South Africa muna 2023. Kunyange hazvo akasiyana nezvemutambo uyu, aingove kapteni wechikwata ichi Pepechua Siyachitema anoti chinangwa chevasikana ava ndechekudzokera kuWorld Cup kuti vanodarika zvavakaita kuLiverpool.
Toda kudzokera zveWorld Cup, toda kuqualify tidzokere zveWorld Cup, ipapo anyitisani mukano wakakura kuti tikwanisa.
Captain Mutsa wechikwata ichi Felicitas Kwangwari anoti vakadzidza zvakawanda kubva kuLiverpool zvekuti vasimba kudarika zvavaive vari vasati vaendako.
Considering the fact that it's a kind of Liverpool and it was also a learning curve in the way, I think we will turn new skills and everything, and I think we can be a better side as compared with what we were last time.
Ko fara munetball kwakadarikawo nemutambo wetsiva, apo mutambi wemuZimbabwe Charles Manyuchi muna chivabvu akatora mikombe Global Boxing Union neUniversal Boxing Council mushure mekurova Pablo Acosta wekuArgentina, ndokuzowedzera zvekare nekupunzira pasi Diego Balado wekuArgentina zvekare nekutora mukombe weWorld Boxing Federation weuremu weMiddleweight. Izvi zviri kureva kuti mugore rimwe chete Manyuchi akatora mikombe yepasi rese mitatu. Muongorori wezvemitambo Vafarai Kambamura vanoti Manyuchi asimudzira zita renyika zvinodakadza zvekuti ave kufanira kupiwa ruremekedzo rwemumiriri wenyika.
Vamanyuchi vanofanira kupuwawo pasipoti yakapuwa kesi COVID tsvukuye diplomatic passport kuitira kuti pavanofamba paipai vange vairi diplomatic immunity.
Murongi wemitambo wetsiva vaClyde Musonda vanoti Zimbabwe ine vana Manyuchi vakawandisa zvekuti vakawana rubatsiro rwakakwana, mutambo uyu unosimuka kudarika zvauri pari zvino.
Vana Manyuchi vakawanda muno muZimbabwe zvekuti dai tichikwanisa kubatsirwa nemacorporate negovernment, I think boxing raikwanisa kutoita kana even number one sport muno muZimbabwe.
Zimbabwe yakapembererawo zvekare kutora kwakaita South Africa mukombe we2019 Rugby World Cup, kwete nekuti vavakidzani asi nekuti mutambi wemuZimbabwe Tendai the Beast Mutawarira aive muchikwata ichi. Mutawarira akasarudza kutambira South Africa sezvakamboitawo Kennedy Tsimba nemhaka yekuona kusarongeka kwezvinhu mumutambo uyu munyika muno. Kunyange zvake aimirira South Africa, zita reZimbabwe rakafambawo sezvo pese paingotaurwa nezvekutorwa kwemukombe uyu zvainzi the Beast ndewe munyika muno. Zita reZimbabwe richirimowo munyaya dzeragbi idzi sezvo Machitas achiri nemukana wekuenda kuma2020 Olympic Games mushure mekupedza ari pachinhano chechitatu kumakundano akaitirwa kuSouth Africa uko Kenya yakakunda. Zimbabwe yakarova Nigeria, Zambia neMadagascar zvekuti ichabatana neUganda kutamba nezvikwata zvakarohwawo mumakundano akadai mhiri kwemakungwa muna chikumi kuti vakwanise kuwana tikiti rekuenda kuJapan. Kwakaita kuchema kukuru mumutambo wecricket mushure mekunge veInternational Cricket Council ICC vakambomisa Zimbabwe kutamba nedzimwe nyika vachipomera hurumende nyaya dzekupindira mune zvemutambo uyu. Kunyange hazvo veICC vakazobvisa chirango ichi, chikwata chenyika chevanhukadzi chemaLady Chevrons chakatadza kunokwikwidzana nedzimwe nyika kumakundano eT20 World Cup Global Qualifiers ayo akaitirwa kuScotland muna Nyamavhuvhu. Izvi Zvakauya zvekare mushure mekunge chikwata chenhabvu chemaorias chakanyadzisa kumakwikwi e2019 Africa Cup of Nations, uko vakomana ava vakadzoka nepoint imwe chete kubva mumitambo mitatu. Chakanyanyorwadza veruzhinji ndechekuti chikwata ichi chakazvamburwa 4-0 neDRC, ndokubuda runyere kupe rwekuti vamwe vatambi vaive vatambidzwa mari kuti varohwe mumutambo uyu, izvo zvisina kuwanikwa humbo. Maorias aive achangobva kutorerwa mukombe weCOSAFA Cup mushure mekurohwa 4-2 nemapenareti neveZambia. Zimbabwe yacho yashandisa chikwata chayo chakasimbisisa icho chaive munzira kuenda kuAFCON kuEgypt. Kuchema uku kwakawedzerwa zvitevera zvekare kudamburwa kwakaitwa chikwata chevanhukadzi chemaMighty Warriors, icho chakabuditswa makundano e2020 Olympic Games, varohwa 5-0 neZambia. Zvikwata izvi hazvina kuzotamba mutambo wechipiri muHarare mushure mekunge zvikwata zvemuZimbabwe zvabuditsa vatambi vazvo mukamba zvichipomera veZifa mhosva yokusabhadhara vatambi ava. Asi chikwata chemaMighty Warriors ichi chakanoedza nepachinogona apo chakaenda kuSouth Africa kuCOSAFA Women's Championships, uko chakanopedza chiri pachinhano chechitatu ndokudzoka nemenduru yebronze. Nhabvu yakasanganawo nerimwe dambudziko mushure mekurasikirwa nevaive mutungamiri weZifa Northern Region vaWillard Manyenga vana, pamwe neakambotambira Arcadia United, Dynamos neBlack Rhinos Hamid muzukuru Dana, uyo akashayawo mukati megore rino. Venhabvu vachiri kuchema sezvo chikwata cheFC Platinum chiri kungorohwa makwikwi eCup Champions League, umo charohwa mitambo yacho yese mitatu, 2-1 neAl Hilal yekuSudan, 3-0 neEtoile du Sahel yekuTunisia ne 2-0 neAl Ahly yekuEgypt. Muteveri wemutambo wenhabvu vaGodfrey Jejeje vanoti FC Platinum yakaita nepese painogona mumitambo mitatu yayakarohwa iyi, izvo vanoti zvinoratidza chaipo pakamira nhabvu yemunyika muno.
FC Platinum ka itimu yakatotamba tichikombea nemastandard emuZimbabwe. Vanhu vari kuti yakatadza, asi yakatamba nekuti mastandard emuZimbabwe ndo itori pamusoro.
Asi kutamba muCup Champions League kwakapa chikwata ichi gadziriro yakasimba ndokuchibatsira kutora mukombe weCastle Lager Premier Soccer League kwemakore matatu akateverana. Achitaura mushure mekutora mukombe weLeague uyu, murairidzi weFC Platinum Lizwe Swese anoti kunyange zvairema kuti muAfrica nemuZimbabwe, makundano emuAfrica akavapa ruzivo rwekushandisa munhabvu yemuZimbabwe.
Zvakatikanganisa apo neapo, but I think zvakatipa futi experience yekuti tigone kutamba magames akaita seiwawo.
Joel Ngodzo weCapes United akabatanawo neFC Platinum mukupemberera mushure mekutora mukombe we2019 Castle Soccer Star of the Year, ndokutambidzwa mukombe nemari inoita iyo zviuru 10,000 zvemari yemuZimbabwe RTGS 12,000. Asi vanotevera mitambo vane tarisiro yakasimba kuzvikwata zvenyika nevamwe vatambi apo vachapinda munhandare gore rinouya kumirira nyika. Vatambi vemuZimbabwe vachange vari munzira kuenda kuJapan kuma2020 Olympic Games, uko vari kutarisirwa kuita zviri nani pane zvavakapedzisira kuita kuRio de Janeiro kuBrazil, uko vakadzoka vasina kana menduru asi nezvichemo. Maorias achange aine hondo mbiri yekurwira nzvimbo ye2021 Africa Cup of Nations, umo vari mugungano rimwe chete neAlgeria, Botswana neZambia, uyezve makundano eWorld Cup ya2022. Chikwata chaJoy Antipasis chakamira zvakanaka makundano eAfcon 2020, umo chiri pachinhano chechipiri nemapoints mana, mapoints maviri pasi peAlgeria iyo iri kutungamira makundano aya. Mutambi wetsiva Charles Manyuchi ari kutarisirawo kuenderera mberi nekufadza vateveri vemutambo uyu apo achange achipinda munhandare akanangana nekutora zvekare mukombe weWorld Boxing Council weSiriva, uyo akatorerwa muna 2017. Asi, chiri kunyanyo rwadza mumitambo muZimbabwe, ndechekuti zita renyika riri kuenda richipera zvishoma nezvishoma mumitambo yakaita seswimming, diving, tennis nemimwe yakadaro sezvo zvikwata kana vatambi vemuno vasakwanise kunokwikwidzana neve kune dzimwe nyika nemhaka yekushayikwa kwemari. Kunyange hazvo muzvari Kirsty Coventry pavakapinda pabasa rekuvegurukota rezvemitambo vakavimbisa shanduko munyaya dzekuti hurumende ipe vemitambo mari, hapana shanduko huru yati yaonekwa. Asi vakawanda vari kutarisira kuti gore rinouya pamwe zvinhu zvingangoshanduka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.